tinoziva kuti nguva ino varimi vari mushishi rekudyara kusakura kana kuisa fertilizer pazvirimwa zvavo. Asi zvakakosha kuti varimi vazive zvekuitika kumisika yakasiyana-siyana. Nokuti kumisika ndokune mari yevarimi kwamunozoti kana matengesa mawana profit, mawana kuriritira mhuri dzenyu. Tinokupai mashoko anenge achibva kumisika zuva nezuva. Kunyanya misika yedu yechivanhu yakaita fanga vana Mbare, kuHarare, eMaraleni, kuBulawayo, kuDzanai, kuGweru, Sakuva kwaMutare, Karikai kuMasvingo neimwe yese magrowth point kunova ndoko kwakuitwa basa rakakura rekutengesa zvinhu yatingati isusu value addition yezvinhu zvakawanda kuna zvirimwa zvedu. Toona kuti nhasi musi wa10 January 2022 ivhiki rechipiri regore kunyanya panyaya dzemisika nezvimwe zvakadaro zvebhizinesi redu. Mapotato totanga namapotato nhasi. Machats ari pa$4 per 15 kg, pocket masmall 4 kusvika pa$550, mamedium 6 kusvika pa$8, large 9 to 10, extra large $11 per pocket. Vanhu vari kumhanya chaizvo, vakomana vezvingoro, mavendors vari kumhanya kutenga mapotato nokuti akudiwa chaizvo, akudyiwa nemhuri dzakawanda dzakudya mapotatos. Asi mitengo yangoti kwire nemhaka yekuti kwakuchinaya, saka zvoreva kuti kukohwa mapotato kunopota kuchinetsa kana kuchinaya. Toenda pamatomato, nhasi sandak riri pa18 kusvika pa$32. Sandak 30 kg sandak riya, plastic sandak raradza kuti mutengo wati kwire tipima nevhiki rapfuura waraiguma pa$25, nhasi riri pa$32. Mashoma nhasi madomasi. Wooden box rofarirwa navakawanda $5 to $6.50. Plastic dish $2 to $2.50. Zvichinda zvakadaro mberi, hazati matomato nhasi haana kunyanya ipa zvakufamba zvakanaka. Kadai zvazvo musika muna madhaka nezvimwe zvakadaro nemukuti munonaya, asi zviri kufamba chaizvo panyaya yekutenga nekutengesa. Miriwo yedu yakasiyana-siyana, cabbage 60 kusvika pa100 ZimDollars, nhasi rakati wandei chaizvo, saka mutengo unongoti chinje zvishoma-shoma. Kovho $2 to $3 pe bundle, bundle hombe rembare. Mbare bundle riri hombe chaizvo, riya rakakura nderekuhodhesa, rinowanzenge rine mashizha 200 kusvika pa250 mashizha. Toziva kuti vakawanda vanofarira zvekuverenga mashizha, kuti mashizha mangana anenge ari mubhando racho. Rep $2 to $2.50 pabhando iroro. Tsunga $2.50 kusvika pa$3 pebhando hombe hombe. 150 inenge iri quality iri lower lower, kauti yakadzikira yakanga yakatosara kuvhara nenzuro, asi yakanaka ichiri pa$3. Beetroot $2. Onion 10 kg pocket $4 to $8 pe 10 kg pocket. Mabhando atina, asi mashalo ari pa$1. Mubora nhasi atina, wakabuda musika uri pa$4, kureva kuti mubora huri kuibva kwese kwa muri ikoko une mari yakanaka kwazanguva yakuno, saka musaora mwoyo, mubora une mari yakanaka. English cucumber $0.50 kusvika pa$1. Cauliflower $1.50 ndeimwe miriwo yechirungu inofanira kuti vanhu vari kupote vachirima vana cauliflower ava. Celery hatina. Chili pepper $1 funa vanofarira mhiripiri inovuka chili pepper kaya kari kufamba zvakanaka. Lettuce $1. Cherry tomato $1. Garlic 4 kusvika pa$6 per kg. Garlic iri kufamba gore nevanhu vakawanda, negore rapera vakanga vakarima garlic nzvimbo dzakawanda, asi inofamba hayo slow slow, inoita toti maslow movers. Ginger $2 to $3 per kg. Brocoli $1.50 kusvika pa$2. Okra ndo derere riya rakasiyana-siyana, $3.50 per 5 liter, riri kumhanya zvakanaka. Eggplant $1. James Squash hatina. Mushroom wowa fresh $1.50 per panet. Dried hatina. Head and yellow pepper $2 per 10 per kg. Then kumadries kwedu kune zvaya zvakati omei, zvakaomeswa zvakanaka nakazvisinganyanyi kuora zvakanaka naka. Matemba ari kufamba zvakanaka, $40 to $45 pa 20 liter tin. Matemba akawanda anobva Binga, Kariba, Malawi nekuMozambique ari kufamba zvakati nakei kunaunda business iroro. Madora $40 pa 20 liter tin ari kufambawo zvakanaka, anobva kuGwanda nenzvimbo dzakatenderedza. Dzimwe nguva anotombobva kana kuZambia madora kana ari mashoma muno, asi zvinoita kubva kuGwanda nenzvimbo dzakatenderedza. Sugar beans $24 to $26, mutengo wakati kwirei tichipima nevhiki rapfuura wanga uri pa$8.22, azati wati kwirei zvakanaka naka. Soya chunks $2 to $3, kozoya mufushwa yakasiyana-siyana, munyemba $10 to $12, munyevhe $12, mutsine $10 to $11, kovho and cabbage $8 to $12. Kuratidza kuti mutengo unenge wakanaka katikaita value addition, mukaona kuti mufushwa yekungobika, kuboirisa nokuisa munyu nokungoomesa zvakanaka naka, waona mutengo wakati nakei, zvichitengeswa zvishoma nezvishoma. Kuma high value kwedu nhasi mbambaira hatisina zvachose, dzinenge dzatobuda zvachose. Varimi vakawanda kutotsvaka mbeu kuti vadyare vakukwanisa kuzoti vaunze kumusika panguva inoteera. Magogoya $10 per 20 liter tin. Mabhatanasi ari pa$18 to $20. Macarots $45 to $55 per semi ando 60 kg bag riari kufamba zvakanaka kuratidza kuti nasi macarrots ane mutengo wakasimuka nekuti mashoma. Green pepper 8 to 14 yakati one day zvayo asiri kufamba zvakanaka. Cucumber 13 to 18, fine beans 35 kubva pa 25 kuratidza kuti yakakura ne $10 ishoma nasi fine beans asiri kumhanyirwa zvakasimba. Peas nasi musika tina wakaguma musika last week pa weekend apa uri pa $75 per semi ari ari anataura nezvaro 60 kgs. Green millets chibage chinyoro chokubika nekugocha $2.50 patwa nebusiness hombe per dozen $2.50 per dozen vanhu vakawanda vanowana vachibika nekugocha vachitengesa. Kumafruits kwedu kumichero yakasiyana siyana masau 160 per 5 liter matohwe nenyii hatisina zvachose. Todaira dzekuda kunoibva pamavhiki anoteera kati pamwedzi inoteera mishoma. Mauyu 160 maapple 25 per crate $US maavo 70 50 kusvika pa70 $ rimwe chete kana kuti $2 for $3 zvichingodaro zvino kuti akakura zvakaita sei. Mabanana 8 to 11 grapes 16-18 maorange edu 10 kg pocket $6 mashanja atibude zvachose anenge atoweneka ayo anenge apedza nazvo akutozvikaona gore rinouya kati gore rinoeri pakutanga kwegore pakupera kwegore rinouya anenge akupinda zvakare. Maapricot atina manachis atina zvachose kakuna vanhu vane manachis ane mafruits aya mari yenyu yakakumirira ikuno kumusika hakuna zvachose mafruits iwayo. Mapears $15 mastrawberry $1 maplums $5 rusika atina rusika zvachose ndofunga rushoma nguva inenge kushandiswa kunzvimbo dziri kwakunobva ikoko. Mapopo $2 to $3 zvinoti akakura zvakaita sei. Manectarines atina. Mango dziri kufamba zvakanaka 3 to 4 ka sweet mango kadika yaka yakari kufamba zvakasimba chaizvo kozoiva mablue mango asikari pa $3 to $4 sweet mango pa 20 liter tin kati bucket. Mapeaches $12 to $15 per crate kozo ya matamba atina. Coconuts $1 to $1.50 manwiwa edu $0.50 kwa $3 maombe acho ndio $3 malicious $1 then zvimwe zvisimo sweet melon netuvu asadzaibva tofuka zvonoya panguva inoteera. Mapineapples $10 to $12 then mafood crops zvirimwa zvomuminda chibage chesadza chiri pa 4 kusvika pa $4.50 per bucket chirikufamba zvakanaka. Chomumari chiri pa $15 to $16 per bucket kuratidza kuti kutikada validation ona mari yakanaka onai kuti kungobhoirisa bedzi nokuisa muyo nokuyanika zvobva wana $15 to $16 paper per bucket. Musho nzungu $18 to $20 nyoro dzachona dziri pa $9 to $10 zvadza dziri kufamba zvakanaka nguva inoyi dzichiri shoma dziri kubva irrigation schemes nomumatoro zvadza kuti vane vanazo vari kumari yenye kumukuwana mari yakanaka $9 to $10 per bucket. Dzemumare $4 per bucket nyimo $4 per 5 liter dzemumare nyimo $18 to $22 per 20 liter tin ndo bucket iro. Soya beans $10 to $12 wheat gorosiro 10 to 12, popcorn 15, pumpkins ndo mananga 50 cents madiki kusvika pa $3. Cowpeas ndo nyemba 8 to 11, sunflower $7, zviyo $20 dziri kuramba dzine mutengo wakanaka. Munga 7 to 8, mapfunde 4 to 6 kuratidza kuti vane vari kuronga kudyara mbeuyi dzakatafanika zviyo zvese zvine mari yakanaka. Mukadzitarisa zvakanyatsonakanaka imari yaisinamboipa atitova nezvayo iyi. Marice red shield ndo mupunga wedu webrown rice uya $23 uramba wakasimuka zvachimuti chaizvo and shield wachona usina kusokorwa $20. Runinga hatina zvachose ndodaira varimi vanarwo vari kumbofunga kuti vangaipinza sei. Then kupotry section yedu kuhuku nezvimwe zvakada mabroiler mamothers maombe acho ari pa 9 to 10 maordinary 5 to 6 maoff layer 3 to 4 sheds za maroadrunner zedu $3 to $4 machongwe acho 5 to 7 hanga $8 to $10 maducks $10 kachinji zvinowanzouya nemabhazi zvichibva kwazvinobva. Toda kuti gadzire musika wacho wakanaka wokutengesa maindigenous poultry edu kunyanya zvedu zvamachongwe nemaroadrunner nehanga idzi. Maducks $10 matoki 14 to 16 14 to 20 maombe acho mapigeons $2 to $3 marabbits ndizo tsuro dziri kufamba zvakanaka tane musika wetsuro vanoita zvemarabbits abatua kwa waterfalls dziri kuitawo $7 to $12 itsuro idzo kune vanodzichengeta dzomanya dzo mbichana mbichana dzofamba zvishoma dzitengeswa zvokumhanya stereki nokuti tiri kugadzisa musika wacho kunyanya demand side vanodya vanzwisise kuti tsuro yakanaka chose. Then mazai small ari pa 250 kusvika pa 280 ikreti iro large ari pa 330 kusvika pa 350 ma extra large 380 kusvika pa $4 sokuziya kwenyu mazai anopimwawo nesize yaanenge ari ndozvikuitika misika yedu. Misika iri kutsigira zvikuru zvirongwa zvehurumende zvirongwa zveagriculture yedu. Mukaziva demand mukaziva zvikuitika kumusika munoona kuronga zvinhu zvenyu zvakanaka naka ndozvikuitika kumusika. Ndichikupai mashoko iwaya starangu ndinonzi Charles Dewa ndiri pambare chishanda nemisika yese zvayo. Imukambo ndo zita reorganization yedu.